Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 26/2025. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica dzinogona kusangana nematambudziko makukutu sezvo sangano reEuropean Union razivisa kuti richaderedzawo rubatsiro kune nyika dzichiri kubudirira. Zvinhu zvakawanda zviri kutengeswa mumatuck shop zvinonzi nehurumende hazvina utano neuremu chaihwo. Vamwe vakaremara vanoti kusarurwa kwavari kuitwa kwavikupa kuti vaite zvirwere zvepfungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nenyika dzemuAfrica nedzimwe dzichiri kubudirira dzinogona kusangana nematambudziko makukutu sezvo European Union yazivisa nhasi kuti ichaderedza rubatsiro kune nyika dzichiri kubudirira idzi. Izvi ndizvo zvakaitwawo nehurumende yeAmerica nenyika yeNetherlands. Nyika idzi dzinobatsira Zimbabwe nenyika dzakawanda munyaya dzebudiriro dzeutano, utongo hwejekerere nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi Mutandiri.
Ndofungidzira kuti patiri yatingati nemuchirungu iyaye silly season of politics, nekuti zvinoburitsa pachena kuti nyika dzese dziri kuzama kuita rethink nyaya yerubatsiro runopiwa kuAfrica. Hadzina kunyatsoongorora nekunyatsotarisa kuti yavari kuti aidia inonyanya kubetsera ani.
Ko, sei muchidaro vamutandiri?
Ndofungidzira kuti nyaya yeaid yanga isimbori chinhu chiri free zvekudaro kuAfrica. Nekuti kana mukaunza maresearchers kuno zvakaita sekuti vanorapa zvirwere tomboti kuDRC panobuda kana Ebola, munenge muchipreventa not just kuDRC but kwamuri as well, nekuti nyika yave global village. But more importantly, nyaya yeaid from pandakatsika ndeyekuti inonetsa kuti vanhu vafunge kuti vari kubatsira Africa, nekuti takaona kazhinji kuti aid painouya inenge ichisustain maeconomies ekuri kutobva aid ikoko. Chikafu chinenge chichirimwa kunyika idzodzo, pfuti dzavanopa kunoitika maconflict dzinenge dzichigadzirwa kunyika idzodzo. So zvekuramba muchiti tiri kupa aid zvinonetsa kuti tinyatsotsanangure, but pane maprogram ekuti anga kusurvive akaita sehealth, anga kusurvive nemari dzinobva kunze, dzinobva kunyika dzakaita seidzodzi. Kumamisa handifungi kuti kumisa aid, but kungoitawo tsinye kwekuti we don't care about straitika kumomo yanga iri kurarama minyaya idzodzo.
Takambonzwawo vamuturi Ncube vachiti kuti vakwanise kuvhara gwanza raunzwa nematambudziko aya, vachagona kuti vabhadharise vanhu mitero yakati wandei. Zvingashanda herezvo?
Kana vafunga zvekuti vaimprove vaise mataxation vaite zvinhu zvekutora mari, ngaarege kutora mari kuvanhu vasina mari. Kune vanhu vashoma-shoma vari muZimbabwe vane upfumi hunonhuhwa kuti kutu, vatisingambofi takanzwa kuti vari kubhadhara mateksi here, vari kuita sei. Zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvijeke.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vari parunare muJohannesburg, South Africa.
The Voice of America.
Mukuru mbazi rezve kutengeserana ava Douglas Runyowa vakaudza komiti yedare reparamende nezuro kuti zvinhu zviri kutengeswa mumatuck shops zvakaita sezvekudya zvinosanganisira mupunga hazvina utano hwakanaka uyewo zvinogona kuva njodzi kune vanhu. Vakatiwo uremu hwezvinhu zviri kutengeswa izvi hunengewo husiri hwechokwadi pane zvinenge zvakanyorwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Chikafu tikangodya chese chese chimwe chine chizokonzeresa maproblems down the line, zvinosanganisira zvinhu zvakaita sekufuta nezvimwe zvakadaro zvinokwanisa kuwanikwa. So tinofanira kunyatsanzwisisa a chain of progression yezvikafu izvozvo kuti chabva kupi, chakarimwa kupi, uyezve chiri kushandiswa mapreservatives akaita sei, nokuti zvimwe zvikafu izvozvo kana zvisina kunyatsa kuongororwa zvinokwanisa kukonzeresa maproblem akaita sechirwere cheitsvo nezvimwe zvakadaro kana ane mapreservatives anofana asimo muchikafu.
Asi muZimbabwe kamaita dambudziko Dr. Rangare kuti vamwe vari kuti zvinhu izvi ndo zvakachipa, hakuna zvimwe zvavangaita, hurumende yoita sei?
Chandinoona apa ndechekuti it's a multifaceted approach. Of course chikafu chese chinenge chichipinda munyika chinofanira kunge chichiongororwa anyhow, iroo yehurumende iyoyo. Kwozoitazve kuti icho chikafu chiri kudyiwa nevanhu munyika, pano chinofanira kunge chichiongororwa kana pokukanzuro here kana kuti ndemumabhazi here. Chikafu chinotengeserwa vanhu sezvandataura chinofanira kunge chichiongororwa. Nyaya iripo ndeyekuti hongu chinenge chakachipa, but kuchipa kwacho does it mean kuti production yacho iri up to speed kana kuti zvava zvekuti zvava kukompromisa utano hwevanhu?
Tiri kuonawo muno muAmerica hurumende itsva iripo inenge iri kuti haione kunyatsoshanda kunoita vanoita zvekuongorora chikafu ivava kana kuti veFood and Drug Administration. Munoona sei izvozvo?
Tinoona inonzi FDA, Food and Drug Administration, kuno kuAmerica inoita basa nemazvo, and hazvina kutanga makore mashoma apfuura, zvava nemadecades kana makore akawanda chose FDA ichiplay this role. Saka inenge ichimeka sure kuti chikafu chese chinoiswa mumashelves kuti vanhu vazodya kana madrugs aya anozotengeserwa vanhu ari safe for human consumption here. Saka ndinoona sokuti kulusena maregulations kana kuti FDA isakwanisa kunyatsoita basa rayo zvichakonzeresa matambudziko eutano muno muAmerica pamwe nepasi rese down the line.
Chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica. Dare guru rinounza pamwe chete nhengo dzematare eparamende muAfrica rePan-African Parliament kana kuti PAP riri kurudzira kuti paitwe chisungo chekuti nyika dzemuAfrica dziuye nemazano ekurwisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze iro rokonzera nzara munyika dzakawanda. Izvi zvakabuda nezuro pamusangano wesangano iri wakaitirwa muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Pan-African Parliament ingangova ine izwi rinogona kunzwikwa nehurumende dzomuAfrica nokuti mubatanidzwa wemaparamende ose omuAfrica vachipangana mazano pamwe chete nokuumba mazano avanoona kuti nyika yeAfrica inga zvida izvo zvigobudirirapo nazvo igodada nazvo
izvo zvisungo zvavanobuda nazvo mumusangano uyu zvinozotevedzerwa here nenyika dzemuAfrica
nyika imwe neimwe kuti izoita zvisungo zvinenge zvatarwa nepan African Parliament ndo painozoshayiwa masimba ipapo nokuti haina simba rokumanikidzira nyika ipi neipi zvayo kuti izoita zvisungo zvayo
saka dare rinosara rimire papi tichitarisa nyaya dzavari kukurukura nezvadzo idzi
inenge iripo pakudzidzisana kuti some Africans todini pane nhamo dzingava dziriko mazivano dzokumira kwekunze kwakungochinja chinja kuchikonzera zhara muAfrica nokuda kweclimate change iri kungotaurwa iyoyo zvekare kuti mune hondo muAfrica dzatinoona dzinenge dzichiitika dzakaita sokuDemocratic Republic of Congo kunana Sudan uko nokumwe kungokonana kune kuchiitika pamatongerwa anenge achiitwa vanhu munyika dzakasiyana siyana tika demokrasi iyoyo pamwe chete nokubatana kwenyika dzomuAfrica kungava panyaya dzokutengeserana panyaya dzokufambirana kwavanhu
sezvipi zvamungapewo semuenzaniso zviri kuitwa nedzimwe nyika dzemuAfrica
dzimwe nyika dzakaita sana Ghana dzakaita sana Kenya dzinotonge dzavane zvirongwa zvokubvisa mavisa kuti kana uine passport yomuAfrica ukwanise kuinda kunyika idzodzo pamadiro usina zvokuti wazobhadhariswa visa zvinova rinova gwara rakanaka iro saka pana African Parliament zvauri mubatanidzwa wavanhu wamaparliamentarians vanomiririra vanhu unochidzidziswa zvakanyanya asi kuzoti kuti uve nechisungo chokusunga nyika isingatevedzeri izvozvo ndio panenge pototi netsei papanogona kunge vakutozokwira kudare guru reAfrican Union kuchingova kupangana mazano pasina simba rokuforceredza
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri echino chiziviso chakakosha tavekwanisa kukupai nhau dzedu pavoa show naWhatsApp channel yedu uye paFacebook page mazuva ose kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa show na motifarira kana kubaya pakanzi follow munokwanisa kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA show na Vamwe vakaremara munyika vari kuchema-chema kuti vanosangana nematambudziko ezvirwere zvepfungwa zvinokonzerwa nekufungisisa apo vanosangana nekusarurwa muupenyu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakataurwa pamusangano wakaitwa nesangano reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DUST mumasvingosvondo rapera. Mumwe akataura pamusangano uyu ndiamai vimba yemunyaradzi vekwachivi vane usope. Vanoti dzimwe nguva vakaremara vanobatwa chibharo asi hapana matanho anotorwa neveukama zvinova zvinozovakanganisa mukufunga.
Nokuti mukatima tinogara vanhu havatikosha havatitarisi zvakanaka vanotidzikisira. Saka ini ndikasangana nemunhu andimbunyikidza pamwe wandibata kundi tamukadzi zvatipasina kutendera ndikafunga chirege ndinoripota kuna naamai kuna navakoma vanhu vavati aiwa ndisekuru vazviita saka zvinoramba zvondidya moyo zvoramba zvondidya mupfungwa zvopesa zvita kuti ndidevelop mental health mandiri saka tinoshayiwa rubatsiro
vamwe vakaita savapurazeni Jakarta vanofamba nemadondoro vekwanyashani kubhohera vanoti nyaya yekunyombwa inovaodza moyo
mashoko avanotaura kuti anenge achitipaya pamoyo anongozoti kamunhu kapaya pamoyo moyo unobaya pfungwa pfungwa dzobaya mufungiro nematauriro saka kazhinji zvinowiswa nenyaya iyo kuti maonere mataurirwe kana madaidzirwa vanhu mazitai madunhu wamutidaidza nawo ndo vanokonzera kuti vanhu vane urema vave nemental health
nyanzvi dzinoti vamwe vakaremara vakanganiswawo pfungwa nekushandisa zvinodhaka izvo zvatekeshera munyika sangano reUNICEF muZimbabwe rinoti vakaremara vanoita zvirwere zvekufunga zvakapetwa runa vachienzaniswa nevasina Vachitaurawo pamusangano uyu, amai Agnes Gurune, vekwamucheke mumasvingo vanoti vane usope vanoita zvirwere zvepfungwa nekuti vanogara vachityira upenyu hwavo nekuda kwemafungiro evamwe vakaipa.
Nemamitha agara ariko aya kuti kunonzi munhu akauraya munhu ane albinism anoita mari kana kunoredza hove hameno kunze kwenyika vachishandisa mamwe mapatsi eskinhead. Then chimwe chinhu ndechekuti unobva waafektika zvakanyanya even paune uchifamba musociety zviya. Une uchingofunga kuti saka izvi vanhu vachindiona vandoona sechikwambo here kana kuti sechinhu chinoita kuti munhu akwanise kuwana mari.
Mukuru wemabasa muDuct vaHenry Chivanga vanoti kubatsira vanenge vaane zvirwere zvepfungwa kunonetsa nekuti zvipatara munyika zvinoita izvi zvishoma.
Dambudziko nderekuti hati urongwa hwakati mbi hunoonekwa kuti vangabatsirwa sei. Toda kutenda a few organizations dzinogona kuva dzinoprovida macounseling services but vanongogonawo kuita to the extent yavanokwanisa.
Munyika mune zvipatara zviviri chete zvengoma huri masvingo neingocheni kuBulawayo zvinorapa vanenge vaita zvirwere zvepfungwa. Asi zvimwe zvipatara zvakaita seParirenyata Group of Hospitals, Salim Gabe Hospital neMpilo Hospital zvine mipanda inobatsira vanenge vane zvirwere zvepfungwa. Vanomirira sangano revabereki vevana vakaremara reZimbabwe Parents of the Handicapped vaRonald Mazango vakurudzira hurumende kuti ivhure mipanda yekurapa zvirwere zvepfungwa kumativi mana ose enyika.
There is at least one specialist anospecialize nepsychiatry popota vachibetsera vabereki, for example Maruwa ndomunonyanya kuchekwa Rusi achiitawo mareferals vachiendawo kuzvipatira zvikuru zvinoshandwa nevarwere venjere. Handiti
vatizve rimwe dambudziko nderekushayikwa kwemishonga inorapa zvirwere zvepfungwa. Rimwe dambudziko riri rekushomeka kwevana chiremba vanorapa zvirwere zvepfungwa munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vange vasati vapindira mibvunzo yedu yatakavatumira kusvika pakuenda pamhepo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota rinoona nezvedunhu remasvingo Dr Admo Pazakavambwa vati hurumende iri kuita zvirongwa zvechenjedzo nedzidziso nekuvandudza zvipatara.
Tine chipatara chikuru Ngoma Huru chinana mazvikokota vanoziva nezvemental health ndokunenge kwakuzonorapwa vanhu. Tine mishonga, tine chikafu chinomobilizwa kuti vanhu ivavo vanenge varwara vachengetedzwe varapwe vachizodzoka kusvika vadzoka musociety.
Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu vakasarapwa zvirwere zvepfungwa dzimwe nguva vanoguma votora upenyu hwavo. Sangano iri rinoti muZimbabwe varume vakawanda vanozviuraya kudarika vakadzi nekuda kwezvirwere zvepfungwa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
The Voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu 46 vakafa kuSudan nezuro pakadonha ndege yemauto munzvimbo inogara veruzhinji pedyo nenhandare yendege mudunhu reOmdurman pedyo neKhartoum. Mapepanhau enyika iyi anoti mumwe mukuru wemauto Major General Ba Ahmed vari pakati pevanhu vakafa. Vatauri vemauto vanoti vamwe vanhu 10 vakakuvara. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nava Phil Sitole vanozikanwa zvakanyanya nerekuti Dr. Phil, avo vari muBotswana umo vakatanga kambani yavo Winning Pillar Investments inoita zvekubatsira vanhu kubata mari dzavo zvakanaka pamwe nemainsurance. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kambani yangu yekuBotswana kuno kuku ndiri kuita zvema insurance. Tiri kuita manozi ma funeral policies, ma life cover policies, uye ma investment policies. Anondwe tironga tichiti susu ma financial intelligence, kudzidzisa vanhu kubata mari, kudzidzisa vanhu kuti vasabroke, kudzidzisa vanhu kuti kana vatambira mari dzavo adzitambiswi. Tinovaudza ma remedies acho ekuti vanochengeta sei mari, uye kuti munhu atambira mari yake zuva repei asashata face kana kusvava face, asi ava ari munhu anoratidzika kuti munhu atambira pei achifara.
Ibasa na maga zizi la mshiri kumusha ere, kana kuti ibasa na maga zutanga mawe mu Botswana.
Ndingati zvangu iri ndiri kunyatso ita here ndakazonyanyori dzidzira muno Botswana but zvangu ndakabva ne idea yacho ku Zimbabwe ndaita inonzi short term ku Zimbabwe short term ndiwe yema properties zvana motikari dzimba mbedha mafoni zvichidaro saka ndauya kunoku ndopa ndakazochinja kuita iyo troti life cover insurance zvinosanganisira iyo mafuneral ma policies andataura nema life cover andataura nema investments aya andataura ayo saka no ndakazosimuka kuti nyatsobuda pachena kuti ndine chipo chakaita sei ndave muno
muri kutambirwa sei nezvizvarwa zveBotswana nokuti unonzwa kune dzimwe nyika vachinyunyuta kuti vekunze vari kuuya vachitorera mabasa
muBotswana ndidi kunyepa hatina hedu maproblems akadaro akanyanya but wo sezvomunoziva kuti nyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo ukangotedzerawo mutemo womuno unogara zvakanaka sekutiwo pane mabasa ekuti aya ndeye malocals hamukwanisi kumaita imimi zvinongoitwawo chero anywhere any country kutiwo mabasa aya ndeye malocals saka munofanira kuti muzive kuti aya mabasa emalocals aya isusu hatifanira kumaita saka hatina dambudziko zvaro neBotswana Botswana nyika yakasununguka yakanaka zvokuti
mune zvimwe here zvamuri kuita zvekusimudzira nharaunda kungave kumusha kana iko kwamugere
mukoma jonga pari zvino izvi kambani ichiri kukura tinganyeba kuti pane zvatati taita mucommunity muno kana kumusha hatisati taita anything zvedu sekambani ichiri kukura tichiri kumbotarisa kuti mhuri ikure nekuti tine vana vari kuenda kuchikoro saka tiri kungombotarisa ipapa pasi tikutarisira kuti kana mwari vaita sezvezviri kuratidza izvi hatinge takubatsira macommunity edu
tinonzwa muchinzi Dr. Phil zita rakauya sei iri kuti Dr. Phil
zita rakuti Dr. Phil iri ndakaripiwa nadirector wekambani yandaishandira muno ndaishanda zviri outstanding ndaishanda kupfuura munhu wese pabasa rangu saka akabva anditi uyu ndidoctor pabasa rake munhu anogona basawo ndichiremba chaivo saka kubva ipapo ndobva ndakatanga uchiremba hwangu webasa iro rendiri kuita iri saka nemongo majonga mototanga kutoti Dr. Phil vanhasi
Vanoda kubatai vanokubatai papi
mukoma jonga vanoda kundibata vanondibata pa +26771655555 kana vaine ma problems wo ema financials iwayo tinobatsirana zvekuti unotoona upenyu hwako huchichinja kana wasangana na Dr. Phil because tinokupa ma solutions ema financial wounds wako tinorapa maunzu ma remedies ndiwe tinoproducer kune munhu wese anonga achirwadziwa nenyaya yemafinances
vafil stole vachitaura vari kuBotswana najonga kandemiri westudio 7 mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vane urongwa hwekuparura chirongwa chinonzi Gold Card chekupa vanhu vane mari inosvika mamiriyoni mashanu mukana wekuti vawane ugaro hwemuAmerica kana kuti Green Card. Mukozeya nezvenyaya yechirongwa ichi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatavanda dzokora kuti tinzwewo maonero avo
nyaya yema Gold Card ari kuda kutengeswa navaTrump kune vemabhizimisi vanenge vaine $5 million inogona kunge iri nyaya yakanaka inokwanisa kuvandudza upfumi weAmerica nekuti vanhu ava vanenge vachisvikotanga makambani avo kana kuti mabhizimisi avo muno muAmerica izvo zvinozoita kuti vana veAmerica vawane mabasa uye mari inenge ichiwanikwa imomo ichidzokera muikonomi yeAmerica ichitenderera iri muno muAmerica ndinotarisira kuti vanozoisawo zvisungo zvinoita kuti mari iyoyo isabude irambe ichitenderedzwa muno muAmerica.
Urongwa uhu hwemagold card ungabatsira here kusimudzira upfumi hwenyika yeAmerica semaonero enyu?
Zvinogona kushanda asi panofanirwa kuti vanhu ivavo vatange vadzidziswa kana kuti pavanosvika muno votomboita muzvimwedzi zvakati vachidzidziswa kuti America inorarama sei munyaya yezvemabhizimisi.
tinoona kuti pane chimwe chirongwa cheEB 5 Immigrant Investor Program chiripo parizvino chinokokerwa icho neUS Citizenship and Immigration Services chakatangwa muna 1980 mushure mekunge dare guru reCongress rawanikwa iro richichibvumira. Pane mutsauko here makatarisa zviri kutaurwa navaTrump izvi?
Atisati tanyatsoziva kuti zvinenge zvakamira sei, asi vaTrump vati masvondo ari kuteera vachanyatsoburitsa pachena kuti ichi chirongwa chinenge chakamira sei.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatawanda dzvokora vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Yave nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire Mega zvamunofunga.
Makadini muri yeZimbabwe, makadini mukoma Gionga paStudio 7. Haizitonorwadziwa nekuti dai hurumende painotamisa vanhu ichivakompanzita vachivabhadhara kuti vawanewo kundovaka mberi pavanhu, kwete kungotora vanhu vachingotamisa vanhu vachisiya vanhu vasina kana pekubata. Zvavari kuita kumasangula kumwenezi zvavari kuita zvakashata, izvo zvakashata.
Pastudio 7 makadiko, ndinonzi SH kusanyati. Kuno kukwanetsa dziri nyaya dzemapurisa atinawo zive zita rapiya vauri wanyanya mbavha hwacho hwanyanyisa vanetsa zvisingatomboiti. Dai va uchikwanisika kungozivisawo vakuru vacho vemapurisa vambotendererawo kunzvimbo ino yekuwadi 16 and 17, vakomana vanyanyisa kubira vanhu zvakanyanyisa, vachitorera vanhu zvisizvo mumashopu pese nepavanogara.
Pastudio 7 makadi zvenyimi, handidi kupedza nguva, ndinoda kuti tionesane nevamwe vangu muZimbabwe umu. Masoja atakaona aya, masoja aya ngazvirege kukunetsa, ikangazvire kushama, isaini yakanaka iyoyo, iyai musanetseka zvenyu, musakanganwa. Uyezve munguva yavamunoona vanoti aiva purezidenti ngavarambe varipo, vamutoda kuvanyengerera varanguva varipo, mukaona zviri kuita vanhu ivo vaya vanoti varambe varipo, vanyonganisa vanhu kumalokesheni. Vanhu ndivo vanofamba vachigadzika vanhu chero paungoda kunzi stand e nguva paungoda garapa, iwe garapa, vachidya mari dzevanhu, vachiba mari dzevanhu, vanota mumalokesheni muvanhu ivavo. Ndinotenda paStudio 7.
Makadii zvenyu paStudio 7 aiva kuno kuti tiri nani zvedu. Nyaya ndiri kuchema naye ine auya Geza. Tanga vanhu vaiva kumutsvaga manje nemapurisa kuti vamubvunzisise, kutsvaga journalist akaburitsa nhau iyoyo, kuri kutyisidzira, asi ivo achiti vane demokrasi munyika mavo muZimbabwe. Ndo maitire ZANUPF vaakuda kumukwadza kwadza kumufiki kuti akafira mberi. Manje takamira naGeza.
Studio 7, mangwanani akanaka kumunhu wese. Ndinoti mangwanani akanaka. Ndambotaurawo kune mukuru uyu. Zvinonzi nevakuru chisi hachiyere musi wacharimwa. Ko inga kuna Mugabe zvaakaita wanhu havana kundo vamwe vaitaura vachiti vanotonga kusvika vakuiswa muwheelchair. Iye ngaabve. Taneta ngaachibva, tichamuda.
Halo paStudio 7, makadii. Hawa, tinofara nemaupdates amenge muchitipa. Ndinoda kukutaurawo pamusoro peavo vange vachiti pabasa reutano vari kuzoda mamiriyoni 45. Ko 60 miriyoni idzo dzakainzi dzakaenda kupada kuna mai mutungamiriri kupada. Dzakadii kubviswawo chikamu chekushandiswa. Ndopaunoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda chokwadi. Kana panozosvika 2028 wacho, vanhu tinenge tafa, takutyanana nenhamo muZimbabwe. Zvakaoma.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu vanoda kupinda muchirongwa ichi. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Tombotarisa nhau dzemitambo. Mutambo weCAF Women's 2026 Africa Cup of Nations wechipiri watambirwa kuLucas Moripe Stadium South Africa. Zimbabwe Mighty Warriors yakundwa neAngola 5-4 pamapenalties. Zvikwata izvi mumitambo miviri yakatambwa kuAngola newanhasi zvange zvaita mangange 3-3. Vatereri musa kanganwe kutera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi. Apo tiri kutarisa nezvemari dziri kutumirwa nevari kunze kwenyika kana kuti diaspora remittances kuti dziri kubatsira sei kusimudzira upfumi hwenyika. Aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina standekire muhlanga munaudze isiNdebele.